Jembare nemakepekepe zviri kusangana mangwana musemifinari yechibuku Super Cup mushure mekunge Capes United yakarohwa nevavakidzani vayo ava mumitambo miviri yeleague. Capes United yakarohwa 2-0 mumutambo wekutanga ndobzodamburwa zvekare 1-0 mumutambo wechipiri, asi mutsegeri wayo vaBrian Makwara vanoti iko zvino ndivo vachange vachipemberera.
Pachano Dave kana wapedza so fara kuti munongoziva ibvonofamba chaivo munhu achibvunza kuti zvapera sei, haa nenge ngori shuwa kuti haa timu yangu yapedza.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinosangana mufinary musi wa3 zvita nengezvi Platinum Stars iyo yarova Black Rhinos 3-0 muBata Stadium muGweru nhasi masikati. Mnyori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuduma anokunda, asi pagumisira ari kuona kunge Dynamos ichakunda zvekare.
Mutambo wetop neleague kazhinji wakatisiyana, so matches emacup anoda kuti netse kupredicta, but again having said that ndinoona Dynamos eventually ichikwanisa kubudirira.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa avo vanouya vakapfeka hovhorosi nguva zhinji vanoti Dynamos iri pamwoyo pavo zvekuti vanopfeka zvese zvese zvinoita kuti vaonekwe kuti ndeve Dimbare.
Dimbare itimu ende tinotoida, kana wada Dimbare unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kuti uisa peti Dimbare, as long as wakapfeka bhuru aiwa Dimbare.
Mutsigiri weCapes United vaStanage Nira vanoti kunyange havo vachishaya mari yekutenga pakanyorwa kunzi Capes United vanopenda kumeso nemaoko avo nemavara ependi yeruvara rezvipfeko zvemagreen machine. Vanoti chido chechikwata cheCapes United chinobva pasi pasi pemwoyo wavo zvekuti hapana anokwanisa kuvatadzisa kuita zvavanoita izvi pese panokutamba chikwata chavo.
Tinozviita tichibva pasi pemwoyo nokuti chikwata changu chinopfeka jezi regreen and white, saka ndinozviita inini pasina kukundikana nyange ndichishaya mari iye pakanyorwa kuti Capes United, but ndinenge ndichiratidza vanhu kuti ini ndiri muCapes United.
Totarisa makundano e2023 Rugby World Cup muSouth Africa nekuNew Zealand hakusi kudaidzwa anonzwa apo zvikwata zvavo zvemutambo werugby manheru ano zviri kupinda munhandare yeStade de France muParis, France kurwira mukombe we2023 Rugby World Cup. South Africa iyo ine mukombe uyu iri mufinary umu mushure mekurova England, New Zealand ichiburitsawo Argentina. Chikwata chinokunda mumutambo wanhasi uyu chinoita chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana sezvo maAll Blacks nemaSpringboks vese vatora mukombe uyu katatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.